mugwagwa unoenda kunhandare yendege wange wakazara vana vechikoro vatsigiri vezanu pf pamwe nezvizvarwa zvekuchina zvinogara muzimbabwe zvakamirira kutambira vazhi nechikwata chavo vazhi vasvika panhandare yendege nenguva dza10 mangwanani uye nhandare yendege iyi yange yakachengetedzwa nemauto vazhi vatambirwa navamugabe makurukota ehurumende pamwe nevamiriri vedzimwe nyika muno nezviuru zvevanhuwo zvavo vazhin ping vapiwa ruremekedzo rwepamusoro rwe21 gun salute uyewo vazoongorora utoro reremekedzo kana kuti guard of honor vazhin ping vange vakatarisirwa kuenda kunzvimbo inoradzikwa magamba yeheroes acre vasati vaenda kustate house uko kuchanosainwa zvibvumirano zvakati kuti gurukota rezvemari vapatrick chinamasa vaudza vatori venhau kuti apo zimbabwe yaidyidzana nechina munyaya dzezvematongerwo enyika kuuya kwavazhi kuchasimbaradza kudyidzana munyaya dzeupfumi vati zvimwe zvezvirongwa zvichasainwa nhasi chibvumirano chekuti china ibatsire zimbabwe mukuvaka gwenya remagetsi kuhwange
sutariro yedu kwavari tiri kutarira kuti vanouya nemari yeinvestment vachidira kugadzira kugadzira zvemagetsi ngekuti ndizvo tinoda zvikuru hapana chingafambe munyika medu tisina magetsi tinoda magetsi kuti migodhi ishande tinoda magetsi kuti irigesheni ishande tinoda magetsi kuti vari kuita smelting zvifambe tinoda magetsi kune every sector of the economy. So tinotarira kuti machina nema investors vachakwanisa kuuya vachiona zvakakodzera kuti vauye kuzoinvesta munyika medu.
Vachina masavati pane makambani akawanda ekuchina atove kushanda muzimbabwe uye vanotarisira kuti kuuya kwavazhi kuchakwezva mamwe makambani akawanda asi mutauri webato rinopikisa remdct vaobert kuti vati rwendo urwu haruna charuchaburitsa nenyaya yeuori muhurumende.
Rwendo rwa President Xi Jinping woku People's Republic of China. Rwendo rwendikangoti muchirungu inonzi public relations exercise. Maagreement ose atinoona akaitwa angava panyaya dzeindustrialization, panyaya dzezvemagetsi variko kukariba nekumwe kwakadaro hapana chati chanatsobuda zvakanaka nokuti zviripo ndezvekuti vechina vanoti nyaya yecorruption muhurumende yezano yanyanya uye vari kunyanyoshushikana ivo vechina nenyaya yekuti mukweguru ari kutonga Zimbabwe ava munhu akora vamugabe vava munhu akora zvino china haisi kuona kumberi kwezimbabwe kwakanaka kana nyaya yesuccession muzanu pf isati yakwemenzverwa.
Vazhi vari kufamba nechikwata chevemabhizimisi vanosvika mazana maviri uye vachasimuka mangwana vakananga kusouth africa uko vachanopinda musangano wechina africa cooperation kujohannesburg. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.